A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about a call by the government to Zimbabweans in the diaspora to consider taking up jobs back home.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday and on 4930.
On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as www.voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo's call to Zimbabweans in the diaspora to consider applying for jobs advertised back home so that they could use their wealthy experience to help revive the economy.
Minister Moyo made the call at an event dubbed Road to Davos 2020 in Harare last week, where he was meeting with youths.
The government says it has put in place facilities such as setting up a diasporas department, the Zimbabwe Investment and Development Agency, and is also working with Public Service Commission to help those in the diaspora who are willing to take up employment back home.
However, many Zimbabweans in the diaspora say they very much want to go back home and help develop the country, but the environment is not yet conducive, citing some cases of human rights violations allegedly committed by government agents and economic hardships among a host of problems.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo, kunjalo lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngolwesithathu kuhlelo lwe Live Talk. Kudiaspora Forum lamhlanje isiqoqoqela udaba olusekudwini. Lutaba lwenkuthazo kahulumende eyokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kumele zidinge imisebenzi ekhaya ziphenduke zizephathisa kumizamo yokuvuselela umnotho. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe ekhuluma kuli viki wathi yena uzulu weZimbabwe ophandle ulobungcwethi lobungcithi kunhlangothi ezijiyeneyo, ngakho ubungcwethi alabo bubalulekile kumizamo yokuvuselela ilizwe. Uthe ngoba here and there kuphuma imisebenzi kumaphephandaba amankampani edinga ingcwethi, kungaba ngu-general manager, aba ingcwethi kweze technology. Yikho ke lapho ubaba uMoyo athi abeZimbabwe abaphandle kumele bayikhangele leyo msebenzi ba-apply bayithole babuye bazephathisa ilizwe. Kodwa abaningi abaphandle kwelizwe bathi cha, kabasoze bayilandele leyo nkuthazo ngoba umnotho weZimbabwe ufile okokuthi hayi vela kuphileki. Ngaphandle bathi ngubani ongachiya imali ayiholayo sei ngomnyaka lapha eZimbabwe uhola 100 emelika kumbe eUK uhola imali engange 100,000 US dollars bayamangala ukuthi eZimbabwe lapho nga-applyela khona umsebenzi uyabe uyaphiwa malini ngoba uhulumende ukhanya engelayo ipolicy ephathelane labantu abakudiaspora engabahuga ukuthi impela babuye ekhaya bazisebenza khona. Ngoba abaningi bayafuna impela ukubuyela ekhaya kodwa isimo bathi kasivumi. Yilo udaba esingalo lamhlanje, jonga.
Wongo vadiwa atereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kubatana kana kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tatitimbo tarisa mashoko akataurwa negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo svondo rapera ekukurudzira vana veZimbabwe kuti ko madiwo kumbopindawo muzvirongwa zviri kutora mabasa muZimbabwe. Kune mabasa anoshambadzwa manewspaper mapepanhau mudzinepfenyuro kuti vanhu vanenge vachitsvagwa vangava maneja ungava nebasa ripi raunofunga kuti unokwanisa kunge uchiita rauri kuita kana kunge wakadzidza uri muno mudiaspora. Hurumende iri kuti dzokai kumusha mutorowo mabasa iwayo, apply mabasa iwayo, mopindawo mobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Ndonyaya yatira kuti tikurukure nhasi. Akasike kutanga hako kuti hurumende inge ichikurudzira vana veZimbabwe vari kudiaspora kuti vange vachidzoka kumusha. Tinochirangarira kuti muna 2009 munguva yehurumende yemubatanidzwa pakaitwa zvakare kurudziro yekuti vana veZimbabwe dzokai kumusha munge muchibatsirana kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vatataura navo vari kuti aiwa hapana chakaipa, vakagadzirira zvikuru kuti vadzokere kumusha kunotora mabasa iwayo. Asi chii chakamboita kuti vamwe vacho vange vachibuda munyika? Hanzi vamwe vaibuda munyika nekuti vanenge vachishungurudzwawo nemamiriro enyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Vamwe vari kubudawo munyika nenyaya dzekuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana nezvimwe zvikonzero zvakangosiyana siyana. Zvagadziriswa here izvozvo kuti vanhu vange vachikwanisa kuzodzoka vachigara? Uye pane vamwe vasimudzawo nyaya yekuti wakadzokera kumusha uine unyanzvi, ndeipi assurance yauinayo kana kuti chinokutsigisa kuti unge uchiziva kuti aiwa ndadzoka ndinochengetedzwa kana kubatwa zvakanaka? Wadzokera kumusha wasiya basa rako pamwanga wachitambira $100,000 uri kuno kana kuti $120,000 wadzokera kumusha, zvii zvinenge zvichizoitwawo kuti unge uchichengetedzeka? Dzimwe nguva wapinda washanda mabasa basa rako mwedzi mitatu basa rabva rapera, unozochengetedzwa sei Ntunga?
Hongo jonga, pane vamwe vakadzokera panguva yeGNU yavangotaura zvinhu zvakafaya, asi payakapera GNU yacho vakachema, vamwe vanga vakutsvaga mari yekudzokera asi vakaishaya.
Saka ndizvozvo unenge watamisa mhuri, watamisa vana vechikoro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kutinzwe kubva kwamurimi vateereri nhasi. Handizivi kuti tine vati vatatave nawo here parunhare kana tisati ane vanhu parunhare. Tombotarisa kuti vari kunyora paFacebook page yeshona vari kuti chii. Tina mukoma Austin Dzapasi, hanzi muri sei team? Aiwa tinotenda mukoma Austin. Chikwata chiri kurarama. Mukoma Vitalis Vita Kalisas Musaigwa anzi hai, we on studio. Hongo mapinda mchurongwa. Trust Chipanga, good evening VOA team, we are happy with your services, thank you keeping us updated. Aiwa tinotenda onesu muchinga mchititsigira. Zvimwe chete kubva kuna mukoma Limson Ngwena, watching you from Baitbridge. Tapiwa Sitole vaisa namba dzavo kuti vafonere. Hanzi ndiri kuCampton Park muJohannesburg South Africa. Zvimwe chetewo namukoma Vitalis vaisa namba yavo, tichakuedzai kutinge tichikubatai. Na hanzvadzi Dorothy Garise Majga, zvimwe chete naBauren Kapfudza, mukoma Bauren Kapfudza. Messi Makuyana, hanzi watching you from Durban. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga iye zvine zvitane vatinawo muchirongwa chedu vekutanga. Vanove vatawanda dzokora, vanove sachigaro webato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa mudunhu reNorth America. Asi parunhare vari kuNorth Dakota iye zvino. Vadzokora tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Makadii vajonga, tinotenda nekundunza pachirongwa. Makadii vateereri vese vakateerera.
Aiwa tinotendawo tichishuvira kuti makave negore dzvo rakanaka.
Anotonzi macomplications of the year nekuti kana ana mai nana baba nevaningina kumusha uku vasina kugara zvakanaka, nesuwo kuno hatitombopindi mugore racho zvakanaka, tiri kungotamburawo nepfungwa sekutambura kuri kuita vamwe vedu vari kumusha.
Ndizvozvo. Regai tinzwe kuti tine tichiwana zvii kubva kune vateereri nemiwo. muchirongwa chino ichikurukura pamusoro penyaya iri kuitwa nehurumende kana kurudziro ndotanga hangu nerurimi rwechirungu kuitira kuti tingopinda pahanzi peji rimwe chete nevamwe vese vateereri. Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo, last week he was addressing a meeting of youths in Harare where he urged Zimbabweans in the diaspora to also apply for jobs that are being advertised back home. He was talking of Zimbabwe tapping from its own on the expertise that people here have, or people in the diaspora have. What's your take on that, Mr. Jokora, as the MDC chairperson?
Most of the people whom I'm talking to in our groups, in our conversations as Zimbabweans, they are saying maybe there's something now seriously wrong with SB Moyo, because he's asking people to come back to Zimbabwe to take up which jobs, because statistics in Zimbabwe say over 80% Zimbabweans are not working in Zimbabwe. There are no jobs that are available. We have graduates that are coming from the University of Zimbabwe who have graduated, some who graduated 5 years ago. They have not been able to get jobs. We have teachers. I come from a teaching profession myself that I changed when I come here, and I'm still very active in all teachers groups, in most teachers groups in Zimbabwe. We have teachers who have graduated from teachers colleges long back. You used to know that if you become a teacher, if you become a policeman, if you become a nurse, you would not fail to get a job. But now we have teachers who have graduated from the many teachers' colleges that we have in Zimbabwe who are still not employed. They have not had any jobs. They have done interviews. I know people who have been unemployed, who have qualified as teachers for the past 3 years. They have not been able to get a job. We have our youth in Zimbabwe who don't even know, Jonga, what a pay slip is, because there are no jobs that are available. So how on earth can Minister Moyo now say people should leave their well-paying jobs here in the diaspora and go to Zimbabwe and wait for jobs that are not even there? Which jobs is he talking about? I would want someone from ZANU-PF to tell us, which jobs is he asking people in the diaspora to go and take up?
Thank you so much, Sheva Dzokora Rambai Muriparunare Ntunga. We are now joined by Mr. Dan Moyo, who is the MDCT USA provincial chairperson and is here in Washington, D.C. Mr. Moyo, welcome to our show.
Kijonga, glad to be here.
Thank you.
Mnumzana Moyo kutwa buyane kaya lizwe vuselela ilizwe liya hamba hii.
I think abantu abathanda ukudlala ngengqondo zabantu. So into le abayikhulumayo ayila sense at all. Kona manje ilizwe lile 95% unemployment. Ilizwe lidependa ngama remittances esiwathumelayo thina, almost 2 billion esithumelayo ukuthi ilizwe lona nana likwazi ukuthi liqhubeke on a daily basis. So for abantu ukuthi bakhulume into ezifana nalezo nje, ikudlala ngengqondo zabantu. Mase beswele into zokukhuluma, ngangcono bazithulele, ngoba akusizi lokho abazama ukukhuluma. Akula ngqondo, akula explanation elogical abangayisho ukuthi i-reasoning behind it, ukuthi bangacutha abantu kubele babuye ekhaya. Yikuphomba nje ukuswela izinto zokuxoxa, ngangcono nje bazithulele.
Kodwa vathi isizathu sokulimema ukuthi lina selike laphuma phandle labona ukuthi izinto zenziwa kanjani kwamanye amazwe, ngakho lilobo ngcwethi obubalulekileyo obudingakalayo eZimbabwe.
Well, leyo ke ngumbuzo ohlukeneyo ke lo. Mawa ukuthi uthi ufuna ama skills abantu abangaphandle, then ikhuluma ngokuthi ngoku-encourage abantu babe bazovula amabhizinisi ekhaya, ngoba okokuqala kumele kube lamabhizinisi ukuthi abantu bakwazi ukuthola imisebenzi. So uma kuwukuthi bakhuluma ngoku-encourage abantu ekhaya ukuthi hhayi wozani sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi ukuvula kwena amakhampani kube lula, nokuthi ukuthi li-importe izinto from ngaphandle kube lula, ngizo izinto ngabe bakhuluma ngazo. ngabe batshela abantu ukuthi okay sizenza lokhu lalokhu ukuthi kube lula ukuthi lilethe ama-skills enu ekhaya lizovula amabhizinisi kube la makhampani. Without amakhampani, without amabhizinisi akula msebenzi.
Regaitins kwe kuna wa Frank Guni vanove Sach Garowe batore Zanu PF muno mu America ne Canada. Va Guni togamuchira muchirongwa.
Kadiva Tereri.
Aiwa takasimba ndagona here budunhu renyu rinenge rinonditi tsvedzei rinonzi chii?
Aiwa tishike ku Canada. Canada yava imwewo district tiri kuno ku America chete.
Wow, okay, mienyu inongogumira muno mu America. Aiwa tinotenda. Mr. Guni, we are joined by Mr. Tawanda Dzokora, MDC Chairperson North America, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson. They are already in the program, and we are discussing about the call by Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo to Zimbabweans in the diaspora to also consider applying for jobs back home. And these two gentlemen are saying, where is he getting the jobs from? Because there is 95% unemployment already in Zimbabwe.
Well, I think let's look at the premise under which the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Sibusiso Moyo, made the announcement. It was at the Youth Forum entitled The Road to Davos 2020. He was encouraging people in the diaspora who have requisite skills on specific jobs that are being advertised in Zimbabwe to come and help the country move forward and uplift Zimbabwe in specific areas, for instance, the area of technology and specialized skills that are needed in Zimbabwe. But he also, in the same statement, did emphasize that we have now the Zimbabwe Investment Agency. And he was also emphasizing that Zimbabweans in the diaspora can put their money together and start investing in specific areas, building companies or making companies that had collapsed, making them recover and employing Zimbabweans so that our country can move forward. He was not all and sundry calling for all people in the diaspora to come back and work in Zimbabwe, because the minister, just as you and I are, is not remiss to the fact that the current crop of employees for the state are already complaining about the salary inefficiencies and being incapacitated and so forth. However, that does not negate the fact that there are specialized skills that can be harnessed from people who are already in the diaspora in specific areas. So I don't see anything wrong with the government saying, well, if we need a specialized skill and we have sons and daughters of the soil who are already applying these skills elsewhere around the world, they could come back home under a specialized arrangement to come and utilize those skills to uplift our country. I don't see anything wrong with that.
And Mr. Guni, you are an expert in your own field. Under the circumstances, would you go back to Zimbabwe?
Well, on a personal level, there's no need for me, because there are a lot of medical professionals in Zimbabwe right now. And there's no need for my specialized skills. I believe there are enough competent people in Zimbabwe who can do what I do here, unless if Zimbabwe wants to do biodefense, which is not necessary for our country at the moment. But there are certain areas where skills are actually required. So to answer your question directly, it depends on the requirements on the ground.
Mr. Moy.
Yes, sir.
Come in there.
Well, basically, what we are saying is ZANU-PF should not put the cart before the horse. At 95% unemployment, we have Mashuruki running around killing people, stealing their property because of lack of jobs. To try and say people in the diaspora need to come back and fill jobs that are non-existent, it's just a sheer waste of time. I think the focus I like the aspect about the investment that he's talking about. But then again, they have to make the environment conducive for Zimbabweans outside. One, to make sure to have assurance that their investments are going to be safe, and that they'll be able to repatriate their money, because most of us have families now. We can't just uproot and go to Zimbabwe, and the conditions are not conducive. So there are a lot of things that the government has to do at first to just to attract us to want to invest. They need to give us our diaspora vote, which we still don't have, which we've been asking for and have been promised. So this has, there has to be some quid pro quo. What is it in it for us as Zimbabweans in the diaspora that would entice us to go back home? So far, we have not seen anything from the ZANU-PF government that indicates how serious they are in even helping the comatose economy that currently prevails in Zimbabwe.
Thank you so much. Moyo Rambanyi muri parunare. Tisataenda kuna wadzokora. Timbonzwa Muterera ari parunare. Hello?
Hello, Makabiko.
Takasimba ndiani avo?
Mukoma Dominic wa Mpumalanga.
Mukoma Dominic, muri ku Mpumalanga, South Africa.
Yeah.
Dominic.
Yeah.
Eh, hey, nyaya tiri kukurukura mainzwa kai Mukoma Dominic.
Na vanhu vana kutapanesa vanotisakatiza ikoko takatiza ikoko takatiza madhaka ikoko tikaya kuruko taka madhimibasi ano taka mafuro manyoro gumo ikozvi vakutidzeo kutidze ikoko vatibirire kutidze mari dzeikufutidze tiotiza kutezvitaiko kuti dzira kutivotora mupata kuti bodya vandiongodzira muzimbabwe vatonyura takatadza kuya kuzimbabwe pakristu vanaiyatoneyai takatata ukatoyayoka vana vekuru vatibaitaza kuinda ikuru kana takaaziva rikukutiya mari ekukoro nemari magrocari ezimbabwe ikozvo iyoyamba uri pagraund yakazoiti babata hazidedzeri kuti wedzokera muzimbabwe wose yambanga kunoku wokaukawadziva ikoko dakanokuera mari otobva kubuda bhuz variko wakutema kuti mari handisikubuda saka uriko wati waitei
Pane mashoko ataurwa navaguni hamene kana mava makateerera hanzi aiwa hatisi kungodaidzwa munhu chero nokuti unogona kunge une unyanzvi hwako uri kusouth africa ikoko asi unyanzvi ihwohwo hwakazarawo kuzimbabwe vakapa muenzaniso wokuti ivo ndichiremba asi kuti vadzokere kumusha kuna ana chiremba vakawanda nechakare saka havaone nidhi yekudzokera nokuti vana chiremba kuzimbabwe varutobuda vatsvaga mamwe mafuro manyoro saka imiwo munee muchiona here kunge munganzi dzokai nekunge muine unyanzvi hwamuinahwo izvozvo kuti mungaona here chidikwa dikwa chokuti regai ndidzoke ndoshandira nyika
Mucheya vanhu vari skills vari magraduate maticha achiaeitaisimona kuchikoro seindazoyakoinoenda ndeslamba ndiriweredza unowedzera hani inoitira flabin hani inoitira sini hani inoita materials nani ndikoera angatemerisa hisafai materials imba make mwanari agere pamu
okay
angandiaarongeka here vao
aiwa ha tinenge tichingonzwawo kuti vamwe vanoti tinotenda zvikuru Mukoma Dominic hapana anomirira kudaidzwa munotongodzoka mega zvinhu zvakangonaka chete aiwa tinotenda mukoma regai tigonzwa vamwe kuti vanoti chii thank you so much Mukoma Dominic
besi zvakawanda zvekuchekaaanazvo ikoko mabhizinesi vaoanotivhura mabhawa mashoti mahozi zvese zvidina zvibati chekuti zvakangotidzwa muzibati yangotengetedza ikoko aaaakatozoshandisa ikoko
aiwa thank you so much regai tinzwe kuna vadzokora kuti vari kuti chii that's our first caller Mukoma Dominic he was calling from Mpumalanga in South Africa He says there's no need for him, and he also thinks that for others to go back to Zimbabwe now because things are not as good as to incite, I mean, to entice those in the diaspora to go back home. Wadzokora, Munoti?
I totally agree with what the caller is saying here because if you look at it, both the the request by SB Moyo and the justification by ZANU-PF sympathizers and cheerleaders for people to go back home. I mean, it's a little bit illogical. In fact, it's illogical because, like Mr. Gunu was saying, that they are looking for specialized skills. The specialized skills that are in Zimbabwe at the present moment, ZANU-PF is failing to pay them. The government is failing to pay the specialized skills that are there right now. This is the reason why we have almost 90% brain drain. This is the reason why the specialized skills are running away from Zimbabwe. As we are speaking, reports are saying 10,000 teachers have since left Zimbabwe since December. You know, when they heard that they were not going to get any increments, 10,000 teachers have already left. That's a specialized skill that we need in Zimbabwe. And he's talking about the medical field, that he doesn't have to go back because the medical field is well-resourced. That's shocking because that's the most hit in Zimbabwe. In fact, we are having a slow genocide as we are speaking. People are dying in hospitals every day because we don't have doctors, we don't have nurses, we don't have specialized skills in the medical field. So I don't know which country Mr. Guni is referring to, that he doesn't have to go back there because Zimbabwe has enough of those skills. So I'm really shocked that he's saying that. Even if the government was able to pay the people, the economic situation in Zimbabwe doesn't make me want to go back to Zimbabwe. Because if you are given that money, you are not able to get it from the bank. You have to wait 3 days, you have to wait sometimes 2 weeks for you to be able to withdraw your money. There is a limit. If you are earning $500 or $600, and then you are only allowed to withdraw only $100 a day, how are you going to enjoy that money? So which specialized personnel is going to go and live in Zimbabwe under such circumstances? Besides those work-related situations, there is no water, there is no electricity. You know, there are no the basic commodities or basic necessities are not available. Who wants to go in a country where when you're supposed to be relaxing at home, you can't watch TV because there's no electricity? So those are things that restrict the movement of labor. You know, you cannot go to a country like that. Tiova guni wacho, vari kutoramba vega kuenda, nokuti vari kuziva kuti kumusha kwacho hakuendeki.
It's 28 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, 28 after 1 o'clock here in Washington DC Eastern Time. Before I ask my question, Mr. Moyo, may I call you to order? I heard you earlier say quid pro quo. Please desist from that word. You can't throw it around casually. It's a very dangerous word, and I know you agree with me.
Well, we'll change it to tit for tat. But, I mean, these are very important points that Mr. Tokora is raising, especially regarding Dr. Himself is refusing to go back while his masters are telling him to come back. He should lead by example.
Naso Babu Kuni.
Thank you. So let me start with the last comment by my colleague, Mr. Moyo, here. For starters, I didn't refuse to go home. I said there are too many medical professionals in Zimbabwe. I don't know where Zokora lives or which Zimbabwe he's talking about. Does he even know the ratio of nurses in Zimbabwe to patients in Zimbabwe? Does he even know the ratio of doctors to patients in Zimbabwe? We have a lot of doctors. We have a lot of different medical professionals in Zimbabwe right now. But let me make it abundantly clear. If my government requires my skills, we enter into special arrangements. I'm on my next flight tomorrow. I'm not saying no. I'm just answering a specific question. Going to the area caller, the caller, Zvavanga vachitaura, tinozvinzwisisa, but again, havasiri vanhu vatiri kutsvaga, havasiri vanhu vatiri kuti ngavauya, hatisi kutsvaga mawelder, sezvavataura kuti vanoita zveweldin. vakutaura vakatadza kuenda kumusha nekuti vaizoshaya mari yevana vechikoro zvinotaura kuti havasiri vanhu vatiri kutsvaga ivo kana vasina zvavo mari yekuendesa kumusha vari kusakaa kwavari ikoko problem that is nothing to do with the government todzokera kuna vadzokora zvavari kutaura izvo you know pachirungu pane imwe statement inonzi if you imagine everything you achieve nothing is complaining about everything tiri kutaura about nyaya yediaspora for starters the minister did not request the minister did not demand the minister was addressing a youth forum when he made that statement and I clarified what was he talking about he not only addressed the youth vachitaura kuti pane maspecific skills atiri kuti kana mazimbabwenzi ari kunze
asi vaguni ndikubatei muromo waguni kana vakatotaura vamoyo kunyange vaitaurira vechidiki vachitaurira papa sina munhu wekudiaspora ipapo saka the point yekuti vakataurira muromo iyo vachitaurira vechidiki vaitotaurira vekunze vakazozvinzwa nokuti vechidiki kana anga aina hama yake iri kudiaspora abva ipapo aitotaura kuti hanzina wamoyo dzokai mushande kumusha kana mune zvinhu zvamunofungawo zvinoita kuti mushande kumusha saka hatingarambei tichitaura kuti vaitaurira mayouth but vakatotaura ndopositioni yekuti anenge adzoka dambudziko rinofanira kunge richitotaurwa nderekuti vanokwanisa here kuzofacilitata vanhu vakadzoka kuti vange vachivabatsira rambai muri parunhare vagoni ndodzoka kwamuri izvo zvisi pane muteereri hallo
hallo baba makasimba
takasimba ndiani avo
muri kutaura naHilary Maposa
Hilary Maposa
yevo baba
vamaposa nyaya iri mudariro mainzwa ngotiga
taindzwa nhau iri kutaurwa baba isuku dinoba rakafamba tichienda kuzimbabwe nezia tiri padhuze zvituma tiimunosouth africa baba vari kutaurawo kunze kwenyika vakudai vanga vataura mataurire nekuti mataurire kukurudzira kuti vamwe vavaendi vari kuti madoctors ari kuzimbabwe kune vanhu vanokwanisa kuprovida healthcare service yakaperera kuzimbabwe madoctors akadzinga ivo ngavauye iko zvino hakuna madoctors kutiko tinogara tiriko almost everyday ngavauye vaone situation yokutaura vari uko situation zimbabwe inomira zvakanaka inhau chete yekuti vava kuda kutorera mari dzakashanda kunze kune imwe nzira so nhau chete yavari kuda vanhu vekanieritete
amen regaitinzwe tivape mukana vaguni kuti vapindure nokuti ndavabata muromo pamapinda muchirongwa maita basa mukoma Hilary vaguni manzwa zvataurwa namukoma Hilary
ndazvinzwa zvangu zvavataura asi regenza ndibvosvikira pamatanga kutaura kuti hurumende minista vakataura ipapo in the same statement kuti the government is beginning to work with the international organization on migration kugadzira special package yekuti vanhu vane maspecial skills ivavo vauye kuzimbabwe vanobatsira nyika hatisiri kuti munhu wese ngaauye its not a demand havasi kudimanda kuti vanhu madiasporas vese dzokai kumusha vari kuti avo vane ruzivo runodikwa rwehwando ruzivo rwemhando yepamusorosoro ruri necessary to develop our country ndo vatiri kugadzira maspecial package kuti vauye kumusha kuti vazobatsira hakusi kunzi munhu wese sakana iwe wanzi wagadzirwa special package yaunopiwa let's say government says okay let's say it's me ndanzi salary yaunowana kuno kuamerica ndeyatinoramba tichikupa for the next 5 years under the same conditions tiuya uite basa reruzivo rwauinaro speciality yako iyi zvabira papi mutori muteereri ari kuti hurumende unawo ndibira mari anobirwa mari papi hazvinei nemari yake izvi kana munhu achitadza kuronga upenyu hwake that's not the government fault tiri kuti isusu wonga hatisi kuramba kuti vanhu vari kutaura munyika hatisi kuramba kuti machiremba manesi nevamwe vashandi vehurumende vanga vamaticha vanga vachi vari kunetsana nehurumende just yesterday we had our minister of finance vachitaura kuti it's a negotiating process we only did the first phase we are still negotiating nemacivil servants kusvika paitwa agreement yokuti hurumende inokwanisa kuvabhadhara mari yakadi zvichiendayo this is a different issue it's a totally different issue ndataura zvekare kuti government in the same statement yakataurwa naminister moyo vakataura kuti zimbabwe investment development agency iri kugadzira aplatform yekuti madiasporans vane mari dzavo vouya vodyara mari dzavo voita mabhizinesi munyika that arrangement the government is not even going to touch the cash vamoyo vambotaura kuti diaspora in the next 60 days we are going to have a team muno muamerica iri kuuya muno mudc ichaenda ku Texas ichaenda kune mangwe ma states kutanga kugara pasi nema Zimbabwe ari mu diaspora kuti tiite isusu tabhire kuti tine ma diaspora mangani muno mu America for example uye vanoda kuvota vangani to process yekuti tiva register toona kuti kana vanyorwa pasi togadzira zvino kuti hwarwe kuti 2023 ma diasporans avote iwo vava moyo vadeni moyo yavo pati yavo iri mupoland Poland iri kudzikasa the same issue kana vasina kuudzwa nemukuru wavo vakupe that is false but Poland knows kuti nyaya yediaspora vote inobatana nediaspora remittances inobatana nediaspora special skills zvinhu zvatiri kudiscova sehurumende neavo vanoda kuti nyika ibudirire we are working together we are discussing this openly and we want Zimbabwe to move forward kwete vanhu vanongo complain about everything without offering any solution
mnumzana moyo yebo luyakhulunywa yini udaba lwediaspora vote kupoland
Definitely, that was just for Mr. Kuni's information. That's our initiative from the onset. Hence, we even raised the same issue with regarding the diaspora vote to President Mnangagwa when we met in New York. That was our first point of call when we as a condition for us even participating in Poland. My first conversation with President Kupe was, we want you to bring up the issue of diaspora vote, because that is a very important issue for us, and we are in the forefront, and we are getting updates on where that discussion is. What we know is we've been promised before. What Kuni is saying is not the first time I'm hearing him telling me about a delegation from Zimbabwe that would be sent to come and talk to us. He's always been... all talk and no action, which is something that we've gotten used to from ZANU-PF. And we are pushing, our party MTCC is pushing through Poland very hard. We were supposed to engage President Mnangagwa on the sidelines of United Nations last year. We had a meeting planned. When he had the tough questions, we were going to ask him, he chickened out and instead opted to meet with the ZANU-PF members only. But that does not mean that we are going to stop raising issues that are pertinent to us. And the diaspora vote is the first above all, because that is the one that will show the world how serious ZANU-PF is about this diaspora community.
Thank you so much, Mr. Moyo. Eva Jokora, amene mune zvekukanda here apa.
zvekukanda tinogara tinazvo vaguni ndikushamisika kuti Zimbabwe yavari kutaura ndeipi ende uye nyaya yavari kutaura yemainvestment anoenda kunoisa mari yake muZimbabwe ndiani munhu akakwana muZimbabweni kana asiri muZimbabweni anonoti akunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mangwana unomuka mari yakachinjwa mangwana unomuka usingazive kuti currency iri kushandiswa ndeipi ndeupi munhu anoda kunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mari yaunenge wawana iwewe haukwanisi kuti unotenga zvinhu kusouth africa kana kutenga zvinhu kune dzimwe nyika saka hakuna munhu achanoisa mari kuZimbabwe achanoinvesta mari kuZimbabwe mainvestors haateerere kune mhirizhonga mainvestors haateerere kunhu kunogara kuchideuka ropa izvozvo zvatiri kutaura pano nhasi musi wa15 kwakaurayiwa gore rakapera vanhu 15 munzira mumugwagwa yezimbabwe saka ndiani anoenda achinoisa mari kwakadaro ikoko then nyaya vari kutaurawo zvakare yekuti regai nditaure kuti tiri kudiwa kuZimbabwe haasi maspecial skills ari kutaurwa navaguni tiri kudiwa kuZimbabwe vanhu vese vari muno maticha hakuna manesi hakuna madoctors hakuna saka ndo vanhu vese vavanofanira kudzokera kuZimbabwe kwete maspecial skills chete
regai ndipedzise ngoti idimu nekuti tine muteereri
tiri kudiwa chaicho kuti vamunangagwa vataure ivo kuti vatadza kutonga nyika havasisina maideas ekuti Zimbabwe ienderere mberi
ngavaita
zvavanofanira kuita ngavatambanudze ruoko vabate vachamisa vataura kuti ngatitauriranei zviri kudiwa nevanhu veMDC nyika inobva yanaka vachamisa ndo vane makii ekuti Zimbabwe ienderere mberi
maita basa rambai muri parunare vadzokora tine muteereri todzoka kwamuri manje manje vadare alo muteereri Halo.
Halo, makadiko.
Takasimba ndiani avo?
Ndisiwani paBotswana apa.
Zita mati ndiani?
Suwani.
Suwani.
Eh.
Munokuluma here?
Ah, ndinotaura.
Ah, taura itinzwe mukoma Suwani.
Ah, ingafara sikuru kupinda muchirongwa mukoma Jonga.
Tinotendawo kuti matitsikawo imi.
Ah ndinenguva yakareba sereke ndichida kupinda muchirongwa ndichitadza kupinda aya ndaida kungobetserawo hangu papfupi nenyaya yamuina muchirongwa iyi ah ndakabva kuZimbabwe ndotori ne 2 weeks idzi ndabva kuZimbabwe handisi kutendera nemashoko ari kutaurwa navagonayo nekuti ndakabva kuZimbabwe basa rinotonzi ririko kuZimbabwe ndiri kutengesa majuice card chete
Saka ndoda kubvunza mukoma Suwani musati maenda mberi kana riri basa riri kuvanikwa rokutengesa majuice cards vanhu vachikwanisa kutenga majuice cards zvikurekedza kuti pane pari kuitwa mari nevana veZimbabwe somewhere yekuti vanokwanisa kutenga majuice cards hakusi kushanda here kuri kuita vanhu iko
mukoma Jonga tose here tongotengesa majuice cards nematomatisi
aiwa hanzi hapa kudiwa special skills hadi
Special skills.
Eh.
Vanhu vane special skills varipo asi kuti kutora mari yavo vachikanda muromo mengwena ndozvo vanhu vakachakatanga ndochakachenjedza mukoma Jonga vanhu vakaona zvakawanda vangu kungotaura uko vanhu vari kushaya zvekuti kuti vabetsegwe zvakanaka asi kuti ka vanhu vanoita nekuona vanhu vanenge vachiti vari kuda maspecial skills vari kuda chii asi vanhu vacho ukavatarisa manje ivo ndo vanenge vakufamba nemazimota neinei iwowo wosara usina chunhu
Mm-hmm. Ah, maita basa zvikuru mukoma Suwani
tinotenda
nezvo tinotenda
thank you so much Antunga
it's 17 minutes before the top of the hour and this is live talk tonight we are talking about inkutazo kahulumende eyokuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abalobungcweti thize kumele badinge imisebenzi ekhaya baphenduke bazevuselela ilizwe lamhlanje silo baba uFrank Guni owebandla lezanu PF omnumzana Den Moyo oweMDC T kanye lomnumzana Tawanda Jokora oweMDC konapa emelika ngize kuwe emnumzana moyo uguni ukhulume ngequla eliza kuza konapa emelika lize khulumisana labantwana beZimbabwe nge diaspora policy ngaphandle kwe diaspora vote okhulume ngayo kuyini okunye okumqoka elikufunayo eliza khuluma ngakho laleli qula
Well I think ukuqala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi bona iagenda yabo ngenhloso bani ukwenzela ukuthi sikwazi ukuaddressa izinto accordingly thina njengabantu bediaspora ziningi izinto esifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekhaya especially ngezimali esizithumelayo ama remittances lawa lokuthi kube lama opportunities awe business for abantu abafuna ukubuyela ekhaya ngoba lokho kutshela abantu nje ukuthi imali lama skills phendukani kungela msebenzi kungela plan yokuthi bazwa apply kupha ama skills akhona lawa angiboni ukuthi kusizane ngoba okokuqala njengoba ngishilo yokuqala ngaphambilini abantu abaningi sebelemizi la ngoba impi yenkululeko eZimbabwe is been going on now for almost 40 years and iZimbabwe freedom yayo is only limited to abantu bezanu ngoba bathi chini chabo so sifuna ukuthi sina kukhulunywe
in broader terms about how we are going to move forward with Zimbabwe. Even in Kululego, Aban Bawaz, Abafun Gutoito, Abawaz, Gutoito, Kululegile, Jalo Ubele, rule of law, Lenda was a corruption, Uti corruption, Baz Miselu, Gangana, Uti, e corruption in Zimbabwe, Ipele, Scanela, and Wonke, La Honalo, Uti, Ama political reforms, the Swafuna, with Mabu 2023, Gubele level playing field, Wenzel Uti. Ama opposition parties lao akwazi ukufila ukuthi ama results abe free and fair awokhetho ngoba ngeke siqhubeke siba lama results ahlale contestwa umhlaba wonke jikelele sesazi ukuthi thina vele ama elections ethu yikudlala nje lokumosha isikhathi.
Siyabonga mnumzana Moyo, qhubeka ubambile. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli? Halo mlaleli.
Ye, ngiyakuzwa baba, unjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Ngimame mdimba lapha eBhinga.
Yebo mnumzana, kunjani eBhinga lamhlanje?
Hayi, kuzeleliyana, linganeliyana. Ngoba izikhungela zilima phansi la, kukanelilisa kodwa liyana.
Hayi, kaline mpela. Mhlawumbe inkomo zingaphila. Uluzwile udaba esingalo lamhlanje. Uhulumende uthi abakudiaspora abalobungcwethi mabaphenduke ekhaya. Uthini ngalawa mazwi?
Bezosebenzisa bezosebenzela imahari ezingikhoyo lapha thina sihlawula kangaka.
Kuthi ubungcwethi babo buyadingakala.
Kanti bazasebenza njani njengoba amafemu avaliwe, amankampani avaliwe, ukuthi bakhona bayabe besebenza izihlahla yini?
Asazi, mhlawumbe bazabatholela imisebenzi.
Imisebenzi ingathi lapha siyitholi thina, akulalutho kanti kuyindlela. Ngibona ngani uhulumende ngakuthiwa khuluma iy'ndaba zamatisa laba abangekhoyo emsebenzini. Abantwana sisunga abantwana abaye esikolo, abafundi, amatisa, ngakuthiwa bakhuluma ngodaba lokuthi amatisa babatholele ihole elingcono abakala ngayo, ngakungcono. Hhayi, kona loku kumani abakwenzayo.
Hhayi, siyabonga mnumzana ongena kuhlelo khona ngapha eBhinga.
Sure.
Aha, anzi nemtereri jongwa, jonga dai vachitaura nenyaya yevarairidzi vari kuramwa mabasa. Vava wedzere mari dzavo vadzokere kumabasa, kwete izvi zvisina msoro in courts, to court the listener there. Yeah, anzi zvavari kutaura izvi hazvina msoro, because hapana makambani akatovhara hese. Saka vanenge vachidzoka kuzoshanda kupi?
Regai tinzwe vaguni kuti vaguni hanzi vanhu vanodzoka kuzoshanda kupi kana kusina makambani.
Aiwa mutereri, tiri kumudza zvaari kutaura vavankoma. Siyakuzwa kodwa histori iri panapa ndeyekuti makambani akakolapsa ndo atiri kudaka kumutsa naye. Inda vanhu vasingateereri, vanhu vanoda kufungirwa zvese kuti isusu makambani akavhara anozikanwa tinana Dent Whitehead, tine makambani ekugadzira bhutsu anogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuexporta. Takanangana nenyaya yemigodhi energy iye zvino izvi kutaura kwatiri kuita today, just today the government has approved the preliminary requirements for licensing diaspora based and locally based Zimbabweans to get licenses to start putting up solar plants and alternative energy supplies to the country. Mandanzo aitaura nyaya corruption and so forth. Just today, President Rapo in the two deputy general, deputy directors, director general in the president's office, one of them will cover the issue yokushanda nema judges ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission to deal with corruption, because we acknowledge, we accept that there is serious corruption in Zimbabwe and it needs to be dealt with, it needs to be stopped. But that does not stop us from developing our country. We can do both. We can deal with corruption and rebuild our country. There are critical companies in Zimbabwe that need reviving. For instance, look at CATS. CATS Zimbabwe used to supply medical centers to the entire Southern African region. It's still there. The facilities are still there. The skills are still there. All we need is to put our heads together and reinvest in it and restart the companies and start producing drugs. That way we reduce our import cost Yema drugs because we'll be producing them locally. And we can export to other countries, thus earning foreign currency, which will help our country develop. But Tinewan are negative. I know go complain. Anything to do with government is done because people are just complaining and complaining and complaining. Iwewe Pachako, what are you doing? Why do you want the government to do everything for you? What are you doing to contribute? The government is people, the government in general and West Zimbabwe. Akuna umwe munhu anozo uya achivaka Zimbabwe. Nobody is going to come outside of Zimbabwe to come and develop Zimbabwe for you. You can only develop Zimbabwe for ourselves. Tigainditaurewo futi zvakare kuti vadzikora vanga vachitaura nyaya yekuti hadzichamisa ane makii eikonomi yenyika. Kana aine makii apiko ashandisa kuMDC kwavo ikoko. Chamisa has no keys to anything. Chamisa, if he wants to contribute to the national development, he has to come into Poland.
Yes, vagone chimbomirai. Bata makadaro vagone tine muteereri tisatapa vadzokora mukana wekuresponda. Hello?
Akadii.
Takasimba ndiana.
Ndi David kuBotswana.
Mukoma David.
Ndani tikumbira kuti munzwisise kuti vagone avo. Vari kutopa minista wavo iwo ndiwe zano. Asi vari kuti vadzokere kumba vari kutopa minista wavo makonditeni ekuti kuti ndidzokere ndinoda kuti nditange mundiwimbise kuti musandipa mari yangu yandiri kutambira ndiri kunze kwenyika. Handizivi kuti ndozvinoita vanhu vane kuto chemwoyo pamwe handizivi nyika pamwoyo here kana vachipanisani nyika makonditeni akadaro. Uye kuti vari kuti iwo vanoda kupuhwa yavanoti special hamayoti special tiya vanoda kupuhwa kuita kuti vakoko vadzoke kunyika kwavo vanodi kungodzokera vasingapi hurumende makonditions ekuti vanoda kutanga vapuhwa mari yakati nemararamiro avari kuita vari kunze kwenyika ko varimo munyika vari kurarama sei. Please itai kuti vapindure ipapo.
Regai tivapindurevati vapindure maita basa mukoma David. Thank you. Mr. Guni. Vaguni, 30 seconds setup our Jokura Mukana.
Mukoma David, this is a business transaction. In business you negotiate. Aungotanga wati ndotakura mabhegi ndoenda ndonogara usingazive kuti upenyu hwakamira sei. If the government requires my specialized skill, then they have to meet my conditions. It's a business transaction. In business you offer something and you negotiate. That's how business operates.
Thank you so much, Waguni. Vadzokora maane kanguva musati mapa mhinduro dzenyu kuti tozva kuti chidokwa dokwa chiripo kuti munge muchikanda mashoko ngoti dimu nokuti chirongwa chaakukambaira.
Hanzi Zimbabwe move forward ichienda kupi? Zimbabwe is not moving forward. Why hasn't it moved forward all this time? Uye ndinonzwa tsitsi kune vanhu vakaita sana Mr. Guni nevamwe vanhu vese vanofanira kuuya pamhepo vachi defend ZANU PF, defending the indefendable, and in the process start lying to the people of Zimbabwe, you know, kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Izvo zviri kuonekwa nevanhu vese nemunhu wese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndotonzwa tsitsi pane zviri kutaurwa na Mr. Guni.
Hallo, ndofunga nhare yavadzokora inenge yadonha.
Mr. Moyukona.
Yeah, inkona baba.
Yeah, kuqhotshekelwe phambili njani?
Well, I think izani yazi ukuthi inkinga zelizwe zikuphi. I think singakhuluma size sitshintshe umbala kodwa kusoze kutshintshe iproblem ekhona ekhaya. Iproblem esilayo isukela kudala. Ngiyazi bathanda ukukhomba indaba yama-sanctions kodwa uma usubabuza ukuthi kanti ama-sanctions kahle vele wona alethwa yini? Mpu abasafuna ukuphendula kahle sebeqala ukudinga ama-excuse okuthi hey indaba zelendi landlani. Iqiniso elikhona ukuthi i-US yafaka ama-sanctions for ama-reasons abhaliwe kuzidera. I-US yathi ngizolisebenzisa futhi igama lelani ongafuni ngilisebenzise i-quid pro quo. Yathi yona i-US government if lingenza lokhu lathi zenza lokhu. Why bengakakwenzi lokhu okukhulunywa yi-US government ukuthi lawo ma-sanction abathi iwona abloka izinto ekhaya ukwenzela ukuthi aliftwe sisalindile ngoba lokho kwabo ukuthi bathone bevika ngomunwe akusizi ngalutho mabasitshele ukuthi ama-industry abulawa yini bangasiki indaba yama-sanctions le ngoba bayazi okumele bakwenze ukuthi ama-sanctions akhishwe
kupholadi laphana kukhona mpela okukhanyayo elikwenzayo yini ngoba abantu abaningi bathi selaginywa izano nje konke okhulunywa izano liyakusupporta
ayikho nje that is so far from the truth akulaqiniso kulokho we are there as equal partners lezanu in terms of discussing, negotiating what thina esimele abantu ngakho esibona esiwazifunwa ngabantu ayikho nje into ukuthi sisupport sivumelana lento yonke ekhulunywa izanu then if that is the case there is no need for even to sit down and negotiate thina we are negotiating in earnest because iparty yethu iparty yabantu ngabantu simele abantu kupholadi lapha izifiso zabantu yizo esizimeleyo izinto zonke esihlala sizikhuluma ezirongo ngezanu p f esizikhuluma phambi kwakhe even layo umongameli u-ed yizo izinto esiphusha abasirepresentayo ukuthi bazibringe up kupholadi so nje ayikho le ndaba yokuthi thina sigwinywe izanu ukukhulumisana yinto enhle and kuyafunakala and you must know ukuthi yi-resolution le eyaphaswa yi-MDCT Congress ka-2014 umongameli uTsvangirai esaphila ukuthi kumele sicreate i-national dialogue kumele kwazakala ukuthi this vele yi-idea yethu thina njenge-MDCD from kudala akusiyi-idea yezanu le-dialogue
paka oma ipapo manje chaitika vamoyo ndechekuti taita dambudziko nhare yavaguni pamwe chete navadzokora nhare dzavo dzadonha oh vaguni varipo
yes.
Nhare yavo yange yambodonha saka vaguni varipo vaguni pindurai tinzwe tanzwa vamoyo vari kutaura pamusoro pekuti kupoladhuku kwakaenzana hanzi muchechete remvura yegui asi vamwe vari kuchema kuti vepolad vanenge vachitoudzwa zvekuitwa nezanu p f saka zanu p f yakangoshandisa mukana wayo kuti ingobata vanhu kumeso
aiwa kupoladhuku tinotambira mazwi nemasuggestions anobva kumapoka ese asi kahazvichinje kuti isu ndisu bato guru ikoko uye ndisu bato riri kutonga pollard chirongwa chakaitwa nemukuru wezanu p f mukuru wehurumende ndisu takasunga chisungo ichocho kuti ngatideedzae nevana vezimbabwe vese vezvematongerwo enyika yezvino zvitaakuherengedza tichitutsira tounza vemachechi tounza vemabhizinesi tounza vese vanoda vane chido those with the patriotism at heart those who want development and cohesive moving forward of Zimbabwe are all welcome. We are saying all their ideas, even their criticism, is welcome in a platform that looks at developing our nation together. We cannot, as a nation, move forward when some people think that they are so special that they require a specialized arrangement, a specialized political arrangement on their own. We have one political platform, call us. If other political entities do not want to participate in this process, let them stay wherever they are. Zimbabwe will move forward with those who are willing to join hands and rebuild our nation together.
Vaguni, mangoita manza yakanaka yekuti vadzokora havachisipo dai vanga vapindurawo vachimirira bato ravo. Zvino dambudziko racho nderekuti nhare yavo yadonha. Asi
vadzokora vabva kunye baba napa vachiti inini ndazvakanaka kuZimbabwe. That's not what I say.
Aiwa, saka ndiri kuti manje pane pachida dai vanga varipo vachipindura vega. Asi zvisinei tochengetera mangwana ntunga.
And that's it, Zimbabwe. Thank you so very much, Dr. Frank Guni of ZANU-PF chairman. ZANU-PF here in America. Also, thank you to Dan Moyo, MDCT USA provincial chairperson, as well as Mr. Tawanda Dzokora, chairperson of the MDC, led by Nelson Chamisa in North America.
Tisakanganwa vateereri ntunga, tine vateereri vakati kuti vapinda muchirongwa. We also want to thank our listeners who joined in our show today. Inyaya yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vanga vaida kuparticipata, asi nenyaya yekuti achida kuzvinhu zvienzani takwanisa kutiedze kupinza vatungamiri vemapato akasiyana siyana
kutema tisina
tisina watinorerekera. Thank you so much. My name is Jonga Kandemiri. Till we meet again here on Studio 7. Good night.
And I'm Tungamili Nkomo.